This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 2014 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vatatu venhau muZimbabwe vanofanirwa kufara nekufarisisa musi wavanorangarira kusunungurwa nekusununguka kwavatatu venhau kuti vaite basa ravo vasinazopingaidzo.
Hurumende inoti pane chekupemberera pazuva ranhasi rekucherechedza zuva revatori venhau. Asi vatori venhau vanoti havana chekupemberera. Tichakupai nezvemitambo yenhabvu yePSL iriko mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vatori venhau munyika vabatana nhasi nevamwe vatori venhau pasi rose mukupemberera zuva rekucherechedzwa kwekodzero dzevatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Muteedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko paSuperman Ndiwanzira vanoti vatori venhau vemuZimbabwe vane zvakawanda zvekupemberera.
Tinoda kuti isu seMinistry of Information Media and Broadcasting Services vatatu venhau vemuZimbabwe vanofanirwa kufara nekufarisisa musi wavanorangarira kusunungurwa nekusununguka kwavatatu venhau kuti vaite basa ravo vasinazopingaidzo. Nokuti tikatesa bumbiro remitemo redu idzva rava kupa kodzero kunyaya dzezvekubudiswa kwamashoko kushanda kwevanotapa nhau yatinotiya media freedom zvaakunzi nomutemo zvofanira kunga zvichiitika muZimbabwe. Tikatarisa bumbiro remutemo ratakatora kubva kuLancaster House raa risina parinopa kodzero kuvatatu venhau.
Pamakatanga basa makavimbisa kuti pane zvimwe zvamuchavandudzawo zvimwe muchisimbisa zvii zvamuri kuita sebazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko kugadzirisa nyaya dzekutorwa kwenhau munyika.
Takagadzira chikwata chinonzi icho Information Media Panel of Inquiry iyo inotungamirwa navaJeff Nyarota iri kubvunza mhuri yeZimbabwe, iri kubvunza varidzi vemakambani anoshambadza, vari kubvunza vatapi venhau kuti zvii zvavangada kuti hurumende itarisise. Saka takamirira kuti kana vapedza basa iri vachatipa gwaro rezvinhu zvavanoda kuti tigadzirise, and takamirira kugadzirisa zvinhu izvozvo nekuti zvinhu izvi zvabva kuvatapi venhau, zvinhu zvabva kumhuri yeZimbabwe nekuti isu takapiwa basa navanhu vekutumwa kuti tiite.
Muteedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSuperman Ndiwanzira vari parunare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaForster Dongozi.
Zvinhu hazvina kumiramo, zvinhu zvinotofisa. Taura ndakatarisa nzvimbo dzakasiyana-siyana. Takatarisa nyaya dzekushungudzwa kwevatori venhau. Munotoziva kuti pamazuva mashomanana achangobva kupfuura nevazvemadanhu venamazvematenga. Vekunyuzidei na Sendi Gama neumwe waanoshanda naye Fufungi Kwaramba vange varipo vaendesa matare dzimhosva. Saka kana takatarisa nyaya yekushungurudziwa tiri kuona zvinhu zvinaunyatsomira muzvo zviri kutofisa. Obva ipapo totarisa nyaya dzekusatambiriswa mari pane nguva. Makampani ari kutoita inonzi retrenchment, vari kuita chigumura. Vamwe vari kubhadhara, vari kunonoka kubhadhara.
VaFoster Dongozi ndivo munyori mukuru wesangano reZuja. Tabatawo vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reMisa Zimbabwe vanyashanya kuno.
Kumashure uku taiona kunge panga paine kuzve kunge kukakatana kuti vamwe vanobudiswa uku vamwe vachibudiswa uku. Asi tiri kutarisa tichiona kuti zvinenge zviri kuti chinjei. Asi chichiri kutishunguruza inyaya yemitemo ichipo iyi inoita kuti vatapi venhau vasanatsoita basa ravo vakasununguka. Ndiyo yatinotarisira, ndiyo yatiri kukurudzira kuti mitemo iyi dai yabviswa kana kuti yaongororwa kuti ive inoita kuti mashoko afambe pasina zvinokanganisa, vatapi venhau vabatewo basa ravo pasinawo zvinovakanganisa.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reMisa Zimbabwe vanyashanya kuno vari parunare kuGwanda. Hurumende yakundikana kubvisa vanhu vose vari kuchingwizi sekuvimbisa kwayainge yaita kuti mukupera kwemwedzi wapera vanhu vose vanenge vaendeswa kunzvimbo itsva yavari kugariswa yenua Nancy Ranch. Pachine kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende nevanhu ava avo vakatamiswa kubva kunzvimbo yeteko mukosi kumasvingo muna kukadzi nenyaya yemafashamu emvura. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vaudza Studio 7 kuti mhuri mazana maviri ndidzo dzatoenda kunzvimbo itsva uye vawedzera motokari dziri kutakura vanhu. Munzvimbo iyi mune mhuri zviuru zvitatu. Vanhu ava vanotiwo havasi kuda kuenda kunzvimbo itsva kana hurumende isati yavapa mari dzavakavavimbisa dzekuvaka dzimba kana kuvapawo minda mitsva. Makateerera kuStudio 7 yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi. Chirongwa ichi munochipakurirwa nhasi naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine muimbi Tariro negitare uyo anoimba musambo weAfro Soul. Tariro akazvarwa iye achinzi Tariro Ruzvidzo, asi anoti iye akazosandura zita rake kuti rienderane nemaimbiro aanoita musambo wake wemumhanzi. Tariro akatanga iye achishanda nemuimbi Edith Weutonga mugore ra2009, asi pari zvino anoti iye ari kukurudzirwa nemuimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi kuti akwenenzvere mumhanzi wake. Taita rombo rakanaka kunge tine muimbi uyu Tariro negitare. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Tariro pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Makadii vateereri? And me, are we together or are you? And me, to be whatever you may think of we, are we? So where are we right now? Zuvaria wakandiudza kuti ndakanaka zuvaria ndokuti imba yedu tichavaka zuvaria wakandiudza kuti tichachata.
Tinoona kuti gore rapera wanga uri pamutambo iwoyu weHaifa, ungati iwe zvakakubatsira sei?
Aiwa, zvakatibatsira chaizvo, nekuti munoona kuti patakaimba last ndakaimba nechipada chinzi Moivet chakabva kuUK, vanhu vakawanda vakabva vatitanga kuzva kuti kuna Tariro negitare. Misana yacho yakabva yatorambawo ichivhurika ichibvawo kuHaifa last ndakabva ndaendawo kuGermany ichinoridza nechipada ichijamaramu. ndikaona futi zvaita ndiye ndakazodzona Oliver Mtsikidzi ndikaonewana Zara na Simpiwe Dana saka zvakavhura mikana yakawanda sere kubvira kudzidza kwaifai koko saka zvinotobatsira taizvo
zvii zvaungakurudzire vamwe madzimai vechidiki vangadewo kupinda mukuridza musambo iwoyo
kune vamwe vakanzangoti rambai muchishanda hapana chinouya wakagara kana wapiwa chipo shanda kuti zvinhu zvako zvikuitire hapana ine fomula yaungashandisa utori nacho chipere saka rambai makangoshinga zvinoita chete
pane zvirongwa zvaunazvo here iro gore rino kuti uwanikwe uchirandudzira kuimba kwakwe kwauri kuita pari zvino
gore rino hongu zviripo ndiri kuenda kuAtlanta kunoimba kuZoom Expo ndichaenda futi kuSenegal kune festival yandiri kufanira kuridza ikoko nezvirongwa zvakawanda tichadzokera futi kuGermany for a 3 month sabbatical saka zvinenge zviri kuitazvo tichangoramba tichiona kuti tingakwanisa kuti vanhu vakawanda vavanzwe mhanzi yedu kunzira dzipi
unoimba uri wega here kana kuti une vamwe vanokubatsira pakuimba apa
tariro anouya negitare rake asi ndinoridzawo neband rangu ndine an 8-piece band ndandinoshandisa zvo
zita rako iri wakariwana sei
ndakaona kuti kuti ana tariro vacho vanenge vakati one day saka ndikaona kuti chii chinga chandikashandisa chinoratidza kuti aiwa uyu ndiye tariro wacho anoridza gitare uyezve pese pandaionekwa nevanhu vangu kuti uyu tariro negitare rake tariro negitare rake ndikati ezvo zvitaka razvizvara rega
unonyora wega here zvaunoridza izvi uyezve unenge wazvifunga sei
hongu ndinonyora ndega mhanzi yangu yese ndinenge ndangoonawo zviri kuitika mazuva nezuva zvatinoonawo zviri kuitika mune shamwari dzangu zvaunoonawo patv kana ukaverengawo mubhuku saka chese chendinenge tangondiona chikangondibatabatawo ndinobva ndangonyorawo zviriyo maererano nezvazvo
aiwa mombotipawo kanzwisa
inonzi mawara and it goes like unonitavisa kura wondiwetera kufara zondiitisa mawara yeah
akakaimbo wakakanyora wafungei
ndanga ndaitiswa mahara
kari kutambirwa sei neveruzhinji
aiwa kari kufarirwa nevakawanda kunyanyanyanya ivo vari murudo macho ndivo vari kutiswa mawara
tichiona kuoma kwaita zvinhu mazuva ano vanhu vari kunyatsouya here kuzoteerera mimhanzi yenyu seyauri kuridza iyoyi
chokwadi ndechekuti zvinhu zvakaoma asi nyange nekuoma kwazvo vanhu varingoramba vachitisapota zvinhu zvirikungoramba zvichifamba asi tovangoramba tingokurudzira vanhu kuti aiwa vamwewo rambai muchiuya rambai muchisapota
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutenda tariro negitare muimbi wemusambo weafrojazz kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa tinotendawo nekutishedzawo pachirongwa chenyu
chirongwa chanhasi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
nhasi muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives tine hurukuro nemutungamiri wesangano idzva revarayiridzi vekumaruwa reRural Teachers in Zimbabwe vaObert Masaraure tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMasaraure vaMasaraure matambudziko enhengo dzenyu muri kuvabata sei aitadzwa kubatwa nemamwe masangano akanga aripo karai
chekutanga ndechekuti nhengo dzedu sezvo dziri kushandira kumaruva dzine matambudziko adzo akasiyana nevamwe vanhu vanoshandira kumaguta asi nguva yose yapfuura nyaya idzodzo dzaingotichiro pakutaura nehurumende kuti kana muripo wedzere hapana yenyatsobata panyaya dzemuripo wekuti munhu akushandira kumusha inonzi rural allowance iya vadzidzisi vava vanowana mari shoma shoma inoita $12 per month ichinzi ndiyo rural allowance saka isu donzoredi nderekuti tikwanise kuita kuti hurumende isvika pakunzwisisa saka ndobasa ratinoda kurwisana naro
ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuitira nhengo dzenyu
vanhu havana pekugara vadzidzisa taparura chimwe chirongwa chekutanga kutibatana nevamwe vanoita zvedzimba chekukwanisa kuti vakwanise kuwana mastens kutaura kwandiri kuita kuno vadzidzisi 150 vakawana mastens kuStonebridge Park avanongoisa $150 chete sedhipozit vozotanga kubhadhara mumwe muripo pamwedzi nepamwedzi saka tiri kuedza nepatinogona kuti tiende pachimbi chinobata munhu chaicho totarisazve ukatarisa vadzidzisi nekumaruwa vanhu vanga vachiti ukaitika mhirizhonga dzematongerwo enyika vazhinji vacho vaisangana nekushungurudzwa vamwe vachirohwa vamwe vachiurayirwa muri vachireperwa vakadzi saka isu takaparura chimwe chirongwa chatiri kuitenderera mumaruwa tichitora vadzidzisi tovasanganisa nevanhu vemunharaunda tichiedza kugadzira ukama hwakanaka pakati pevanhu ava tichivaudza kuti vadzidzisa ava vasine matongerwo enyika, vasine mapato, vanhu vanongori nedonzo rekubatsirana nekusumudzira nharaunda dzenyu.
Kweiwo vadzidzisi vari kuzvitambirawo sei uye vari kupawo chii kunharaunda dzavari kugara?
Tirikukurudzira vadzidzisi vedu vacho kuti ukama hwacho husimbe, vasangogumire kuita basa ravo mumaclassroom chete, vabude vachiti kana ari mudzidzisi wadzikawo chaabatsirane nevanhu vemunharaunda yemumukurima, kana ari mudzidzisi anoziva zvekuvaka anobatsirana nevanhu vemunharaunda yekuvaka, vachivabatsira vachiona kuti suwa vanhu ava vanhu vanotikoshera kuti kana kwavakutira nguva dzesarudzo havazosangane nekushungurudzwa kana kurohwa kwaikemboita. Kune vamwewo vazhinji vanga vakarohwa kumashure, vamwe vakashungurudzwa zvikuru nebasa ratiri kuita rekuti vawane counseling vachisangana nana mazvikokota vanonyatsonzwisisa kuti maronda avo mumwoyo kana man'anga vepasi akwanise kurapwa apore kuti vakwanise kuita basa ravo vakasununguka vakafara. Nekuti todzorede hombe tinoda kuzoona mudzidzisi yeye achifarira basa rake achiriitira munzvimbo imomo chero musvike makashata sei, kuti tirwisane nekuti mapafurete enyika ino asaramba achingonyanyodonhera ikoko kunzvimbo dzakasarira ikoko vanenge angori ma0% pafurete, nekuti vadzidzisi vacho havasi kunyatsozwa kufarira kuita basa ravo nekuda kwenzvimbo dzavari kushandira.
Tichitarisawo ukama hwenyu imi sangano renyu nemamwe masangano anga aripo kara, hwakamirawo sei?
Kutaura kwandiri kuita kudai, tichitanga takanyora magwaro tichizivisa mamwe masangano aya kuti isu basa ratiri kuparura iri rakanangana nezvakati nezvakati zvandaa ndichirondedzera, hatipo pakukwikwidzana nemi pabasa ramaa muchiita, asi tine shuviro yekuti nepashoma patichaitawo nepamunoita imi tikabatanidza tichakwanisa kuburisa chinhu chikuru chinobatsira mudzidzisi weshe. Tinozosanganawo zvedu pano neapo panoshandiswawo nzira dzakada kusiyana siyana dzekuda kurwisa kusumuka kwegungano redu.
Totarisawo uwandu hwenhengo dzenyu mungahusvitsa pa mazana mangani kana kuti zviuru zvingani?
Uwandu hwevanhu vatava kushanda navo izvezvi patatichitarisa pamusangano watakaita tichitarisa database redu vanga vasvika panhamba inodarika zviuru 4,000.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamasaraure nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Muve nenguva yakanaka.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano reRural Teachers in Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, chirongwa chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo tombotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League iri kutambwa mangwana. Chikwata cheHighlanders chichatamba neCapes United. ZPC Kariba ichatamba neTriangle. Chapungu ichatamba neShabani Mine. Black Rhinos ichatamba neChicken Inn, kuti Dynamos ichitambawo neBuffaloes. And me, are we together or are you? Whatever you may think of we, are we? So where are we right now? Zuvaria, wakandi uza kutindakanaka. Zuvaria, doguti imba yedu tichavaka. Zuvaria, wakandi uza kutichachacha. Zuvara nasi. Zvongo yedi apera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vatori venhau vemunyika vanobatana nevamwe vatori venhau pasi rose mukupemberera zuva rekodzero dzevatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Hurumende inokundikana kunge yatamisa vanhu vose vari kuchingwizi ichivaendesa kunowanensi kumasvingo. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya imina Gibbs Dube.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, May 3rd, 2014. You are listening to Studio 7, live from the Voice of America in Washington.